Madzimai aya anodhingwa dzakawanda panoita mhirizhonga mubasa ravo sezvo vamwe varume vachiramba kubhadhara mari yavanenge vawirirana. Mumwe mudzimai anoita zvekutengesa bonde kuchirundu muzvare Emily Chinake anoti dzimwe nguva anorohwa kana ave kuda kubhadharwa mari yepabonde. Muzvare Chinake vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro nderekuti varume havachabhadhara mari yakawanda nekuda kwechirwere cheCOVID-19 sezvo vanhu vasiri kufamba vakasununguka uye nzvimbo dzekutandarira dzave kuvharwa nekukurumidza. Mumwe anorarama nekutengesa bonde kubva zvaakafirwa nemurume wake makore 20 apfuura muzvare Shamiso Marova vanoti nguva yakare zvaibhadhara sezvo vakatotenga imba nekuriritira vana vavo vatatu. Mukuru wesangano reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe kana kuti SESHA iro rinoshanda neNational AIDS Council kurapa zvirwere zvepabonde muzvare Joyce Mazaiwana vanoti varume vechidiki vave kutengesawo bonde kumadzimai echikuru vari kuwanda.
Vanogona kutengesera vakadzi. You find kuti vari kutengesera vakadzi vakaita vechikuru, vakadzi vaya vatinoti vari kutsvaga mabenten kana takutaura language yedu yekunze. The older women who are not getting sexual satisfaction where they should be getting it, and they target these younger men for sex and they get sexual satisfaction and they pay for it.
Muzvare Mazaiwana vanoti sangano ravo rave nenhengo 1,600 kana kuti 1,600 dzemadzimai anorarama nekuita zvepabonde munzvimbo dzekariba nechirundu. Mapurisa anoti Zimbabwe haina mitemo inobvumidza vanhu kutengesa miviri yavo zvekuti vanhu vanowanikwa vachiita izvi vanosungwa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti mapurisa anongoona kuti mutemo watevedzerwa uye haanei nezvekudzikwa kwemitemo inoremekedza kodzero dzevanorarama nekuita zvepabonde. Vanyati vanoti mitemo inodzikwa nebazi rezvemitemo.
Remaining to engage with the judiciary to enforce the law. Laws are made in Parliament, so I would advise you to, if there are questions relating to my laws, that you could talk to the Minister of Justice.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa gurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambi sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi gweta guru raimboshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vanoti munyika hamuna mutemo unorambidza vanhu kutengeserana bonde. VaBhamu vanoti nekuda kwekushaya mutemo mapurisa anopedzisira ave kusunga madzimai achivapomera mhosva yekungombeya mbeya usiku nechinangwa chekutsvaga varume vekuita zvepabonde navo.
Hapana uri specific izvozvo zvinana loitering living off the proceeds using your house as a hotel.
Madzimai anorarama nekutengesa bonde anoti ari kufarira zvirongwa zvesecha sezvo ave kurapwa zvirwere zvepabonde pachena uye asingatarisirwe pasi kana akaenda kunorapwa sezvavaiitwa muzvipatara nemakiriniki ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.